DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 27 kugumbi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anorambidza musangano wechitukwiza Manyame Rural Residents Association nevatori venhau. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate dzichaitwa musi wa 14 mwedzi unouya. Kambani yePPC Zimbabwe inoti ichavhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power kuUmguza nekuColimbon kuKwanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza neManyame rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association rinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akadzivisa musangano warakanga raronga kuita nevatori venhau kuchitungwiza kuti rizivise nezvenyunyuto dzarinoti dziri muvagari pamusoro peparinoti kukundikana kwekanzuro yechitungwiza kuita basa sezvinotarisirwa. Munyori wesangano iri vaBrighton Mashindu vanoti vakange vasingadi kuita musangano wezvematongero enyika sezvakataurwa nemapurisa paakavarambidza. Vanoti vaingoda kuverekera vatori venhau zvinyunyuto zvaivo mugwaro ravakange vagadzira izvo zvinosanganisira mafambiro akaita sarudzo dzakabva kuitwa mwedzi wapera dzemabuy election, asi mapurisa akati nekuda kwekuti vaizotaura nezvesarudzo idzi wakange watove musangano wezvematongero enyika, nekudaro vaifanirwa kutanga vapiwa mvumo nemapurisa. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa echitungwiza kanawo mukuru wekanzuro yechitungwiza kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMazhindu pamusoro penyaya iyi.
Takatida kuita preconference yatakadaidza nezuro kuti vagari vanobatana nemachechi nemayouth nevanomiririra harawa nevanomiririra vashandi vechitungwiza kuti titaure vamiriri vakaita chitungwiza yatinoti state of service deliver. Saka takainge taudza vatori venhau wese kuti vange varipo tichiverenga zvinyinyito zvedu zvatinazvo pamusoro nemashandi vari kuitwa baka pakanzuro vedu kechitungwiza. Saka nhasi makuseni tatosvika paofisi patachida kuitira miti pakazara mapurisa eriot vamwe vakapakata zvombo nevasina yunifomu vamwe vange varipo vachingotenderera tenderera pa. So patazopinda muofisi ndopatavavapinda zvakati muda kuita meeting hamuna clearance kana kuti gwaro nokubvumidza kuita meeting. Tikataiyaisi meeting takungoverenga tsamba yatinayo kuti vatori venhau vange vanzwawo zvizinyiso zvedu zvatinazvo zvikanzi hazviiti.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuita musangano uyu?
Pafura ratakatenderedza ratoida kutaura nezvegovernance state of service delivery governance and post by election of the 26 March. So zvikanzi mataura zvokuti post by election saka zvatoo political saka hazvichaiti. So imi hamukwanisi kunge muchiita zvamuroda kuita izvi chitokatsika imwe chete mberi vatavaratoakana tikaenda nesi kumapurisa paranosangana nemukuru mukuru wevamakoni inoti pachitungwiza chitungwiza polisi totiudza kuti daenda tokufarirai nokuti mune mhosva kare. Saka tabva tazoregera kuita prekuva dzaida kuita.
Imi chii chakaita kuti musasvitsewo shoko kumapurisa kuti muri kuda kuita musangano iyoyo?
Chakaita kuti musasvike semazira tinoita hakasiki kutanga kunge tichataura nemahatras kana kuti vatori venhau takamboita imwe takanga taedza majonarista asingasviki kana gumi aringatevo kuti 10 saka nguva choina matamba aya tetsi vatatu So takatiri wa shuma shuma za kutatina hatina kuona shaka kutira kutuze mapuriza. Ndi hatanga chingoti mapuriza wa nwa adikara wa chingoti. Wanu za uru chitweta basenzila jarakitari yoku mire wa kare kutira tawa.
Imi zizi kuru za muru kunyunyuta nazo za muru kutisiru kutadza kwa ne kanzira ishtungesi.
Zungi ya kuhuna ya uruji kubaa chanywa. Kati chanywa rukuno ya kutuza kwa nandira. Awasati wa mbukara te kanzu. Kutuwa unu dibutaru mfambase. Yeto jifu kanzo meeting kana kuti committee meeting. Wakungu upareta like wakungu upareta kama zunjumba mao awasi kujoka kwa gari wa chitara uti zunjashika pati minya hei budget kana utumachana tuwe maari anda kuitwa kupamu kurenu la 2022 atina umbo wuna wati kambuli yake enda sashiti community kana uti budget hai tuzo mwona wa zunjwa kuchajwa asi wa gari tema stakeholders anu akabati na kutu budget ingiri ripo atina umbo wutu kwa hivyo tindosu wazo budesu despite kutaka gara nisangano kurekaka pura tirunga kuti Chaishan za marisha kati marisha nge tichuana. Kati nge tichuana marie. Sakari te chiku nge nge kuti. Pa chitungi za mensipariki. Apana mnea. For now. Chitungi za mnea. Kina ataka. Pora mataka rikoliwa. So at 2 March. Na nasi kuti asasa la gara kuti li. Lisaru ze mwe. Sakari. Paka ati nge uti sewa gari. Kuma checks and balances. Ati siku maona. Apana aru kuita checks and balances. Kuma managers. Nge.
Abo vange vari munyori wesangano rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association wa Brighton Majindu vari parunare kuchitungwiza na Jonga Kandemiri we Studio 7. Dzo kutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate zvichitevera kufa kwaSenator Rejoice Kumire nedenda reCovid-19 muna 2021 dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya muHarare. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri vanomirira vakaremara muSenate, mukadzi nemurume, uye Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti sarudzo dzekutsiva Senator Timire, mumwe wevakakunda muna 2018 kuti vamirire vakaremara dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya kuHarare International Conference Center. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZEC, Commissioner Jasper Mangwana, vaudza Studio 7 kuti gadziro dzisarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka uye commission yavo yave kuongorora mazita evanhu vachapinda musarudzo idzi.
Commission yakaritsiva mazita avanhu vachana vari pa electoral college tatutasara kuti musi wa14 vasari kuti vasarudze miriri wavo wema evanhu inenge unenge wanenge akamira zvakanaka. Commission ichazivisa pane mazapinza aitiwa kuti vasange vachipatisira ipapo ndevapi nezvinotadzirwa nemitemo yedu yenyika.
Pasi pemutemo havasi vanhu vese vanovhotera nhengo dzinomirira vakaremara asi kuti vanovhoterwa nevanhu vanobva kumapoka kana kuti mainstitutions nemasangano kana kuti maassociation anomirira vanhu vakaremara. Muchiziviso cheZEC chesarudzo idzi pane masangano makuma sere nematanhatu 86 achapinda musarudzo idzi, uye rimwe nerimwe rinodoma vanhu vana, vakadzi vaviri nevarume vaviri kuti vanovhota musarudzo idzi. Mapoka gumi nemapfumbamwe 19 ari kupinda musarudzo anodoma vanhu vaviri murume nemukadzi vanoenda kunovhota musarudzo idzi. VaIshmael Joe vesangano reZimbabwe National League for the Blind zvakare vari sachigaro wembatanidzwa wemasangano anomirira vakaremara muZimbabwe reNational Association of Societies for the Care of the Handicapped vaudza Studio 7 kuti nhengo dzese dziri pasi pesangano ravo dzakaendesa mazita nemuvhuro sezvinodiwa pamutemo.
They would not know a closing date in Dimiswa 25. Closing date in Dimiswa 25 is like a wonder. Why meet up requirements? I know you work at sub. It's why I understand. Don't work at sub.
Sarudzo idzi dzinorongwa neZEC ichishanda nebazi rinoona nezvavakaremara mubazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Vazhou vati vanotarisira kuti pachaitwa mumwe musangano wekuongorora mazita evanhu vachapinda musarudzo idzi.
Saka tizi kuti search here kuti padane imwe meeting yokuti vangozo ikiri ya kuti list yavo vaiclean here mbichana ndipo pacho papane mamu organizations angaka registrwa ruviri pane mamwe zvekuti organizations angaka aninge akasuma interest organizations ati vamabise palisi
hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rinoona nezvakaremara mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu sezvo mukuru mubazi iri Dr. Christine Peter vange vasiri kudaira nharembozha yavo vazvovo vatiwo kuti munhu ukwikwidze musarudzo idzi unofanira kunge wadomwa kana kusarudzwa nesangano kuti uve delegate musarudzo idzi uye mazita evanhu vanokwikwidza anodomwa musi wesarudzo vanongorora nyaya dzeupfumi nekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vati vanongorora nyaya dzezveupfumi nekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vati kunyange hazvo gadziriro dziri kufamba zvakanaka sarudzo idzi dzingadai dzakaitwa pakaitwawo sarudzo dzemabyelection muna kurume vatiwo sarudzo idzi dzinofanira kuvandudzwa kuti vese vakaremara vawane mukana wekuvhota
vanhu vazhinji vari kuti dai panga pawanikwa nzira yekuti nevamwe vanenge vasiri maorganizations kana kuti vasina maorganizations kana kuti vasiri mamemba emaorganizations vange vachiwanawo mukana wekubatirawo nekupinda musarudzo idzi since vanhu vavanenge vachisarudza ava vachizomirira vanhu vese
Mai Timire nava Watson Kupe ndivo vakakunda musarudzo dza 2018 kuti vamirire vanhu vakaremara musenate ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vapembedza kambani yePPC Zimbabwe vagadziri vesiment muchirongwa chayo chekuvhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power. Kambani yePPC iri kuvaka minda miviri yemagetsi ezuva kuUmguza nekuColinborn kuGwanda zviri kutarizirwa kuti zvichabatsira mukushomeka kwemagetsi munyika. Nyanzvi munyaya dzemoto yezuva Engineer Brian Mufambirwi vanoshanda nekambani yeBrysel Technologies vanoti pasi rese rave kunanga kumagetsi emhando yesola sezvo akachena uye achiwanikwa pachena kubva kuzuva. Ngati nzwei hurukuro yavaita na Evans Zininga weStudio 7.
Terminology inenge yekuindustry ikoko asi chavanenge vachingoreva ipapa apo ndechekuti tinenge tichiwana nzvimbo yakati kurei yatinoleya masolar panels ari pamaframes mamwe anogona kunge achitotreka zuva mamwe ari fixed ziya zvekuti aka arungoriite fixed angle paanotreka zuva aya anoramba achinaro naro naro kuti riubate rakati wandei all the time kusvika parinozoperawo asi chinhu chikuru chinenge chinyanya kutsanangurwa ipapa ndechekuti munda wakati kurei watinoshandisa kuinstola masolar panels achitepa zuva orichinja kuti rive magetsi.
Iwo magetsi ezuva aya ari kunzi masolar farm aya anotowandawo here zvekutopinda mugrid zvenyika?
Aiwa magetsi chaiwo nekuti as soon as autongobva painverter yatinoshandisa igozi anotora iri DC ozobatanidzwa neinverter kuti achichinjwa aitwe alternating current yatajaira yana zesai munyika kana kuri chekuno kuZimbabwe kana kuti in general alternating current anotori magetsi chaiwo ekuti nemishina mimwe yavanayo mazuvano avanoti manet metering unotokwanisa kutoti iwe aunawo hauri kujenerata lesei pamba pako chaipo chaipo unokwanisa kutoti wo excess yacho woitumira kugrid yonobhengwa paune usisinawo lesei amanhero aya then you can tap from zamfano kuti wange wabhenga magetsi wozoatora bhek uchiisawo saka hau kana iri sesolar farm neti toti iri kugenerata for commercial purposes kureva kuti kana nyika iine shortage isu atiri kugenerata pasolar farm payapaya tinotoafidha mugrid obatsiridza kuti kwese kune shortage pekuya yunoita even out mashortages ayaaya saka akati wandeiwo masolar farm ayaaya tinoona kuti neindastry painotisumukei payapaya hazvizonyanyorei mastereki macritical areas edu akaita samahospitals ma industry acho havazo shotirwa nemagetsi nokuda kwe solar farms ati aninga achiitwa iwawa.
Kune here kwamunogona kunongedzera munyika kuti kwakati zviriko kwakati zviriko zvava kutoitwa zvama solar farms?
Zvinhu zvitori practical chaiko, ndofunga pano tori neimwe iri yakatangurudza iri kwa yakaitwa kwa mutoko uko. Ikatombobudiswa pa national television vachito commissioner system iyoyo ichitokandawo magetsi mu grid. Ende ipo zvinezvi tinoona kuti pane imwe I think 5 megawatts yakaitwa futi pa Mount Hamden padhuze neHarare, kutare Harare ichafidha iri kutofidha futi muchi mu system imomo. Then padema apo pane imwe futi iripo solar farm iri kutofidha futi mu grid reserve. Mamanga ari kunana Gwanda kwako kaplan 100 megawatts. As we speak kuna na wange kune imwe iri kutoitwa futi itange ichifidha futi mu national grid.
Kunewo dzimwe hama dzisati dzaziva kana dzisinganzwisisi kuti zvinofamba sei zvamasola izvi, mashoko amungavasiyirawo ndeapi?
Chandingade kustresa panapa ndechekuti manakiro akaita sola iyi ndeyekuti haisi kuzovhiringidza ozone layer yedu. Handiti kwazvino tiri kungonzwa kuitaurwa nezveclimate change kuchinzi global warming, kureva kuti pagore nepagore matemperatures edu global ari kutokwira, zvekuti tichapedzera taane magwenga, tichapedzera taane chii. Saka yatiri kutaura yemasolar farming inonzi marenewable energy sources, ekuti kuenda nekuenda zuva toziva kuti rinogara chingobuda everyday. Saka ita zvakafanana nemunyika medu munomu tine, we are assured of at least 7-8 hours of sunlight every day. Saka tinenge tichangotepa that natural resource isina ma side effect ku natural environment yedu, other than kuti pateta clear miti chete paya paya. But in pateta clear miti we compensate nekuti tiri ku reduce carbon emission tapinda mu ozone layer, ichino damage ozone layer.
Avo vange vari mukuru wekambani ye Brysel, engineer Brian Mufambirwi, vari parunhare kuHarare na Evans Zininga we Studio 7. Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsweek bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kuzomanikidzwa kuita Congress yaro kusarudza vabati vezvigaro zvebato iri sezviri kudiwa nevamwe mubato reZANU PF, kusanganisa nhengo dzeG40 dziri muupoteri kunze kwenyika, zvikuru muzvinafundo Jonathan Moyo navaWalter Muzembi. MuNewsday makare bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti kudhura kwezvinhu munyika kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu nechidimbu kubva muzana 96.4%. Mwedzi wapera inflation yakanga iri pazvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana kana kuti 72%. Herald rinoti mitengo yechibage, soya beans, sunflower nezvimwe zvirimwa yakwidzwa gore rino, dare remakurukota richiti varimi vachawana mari inoita zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% pamari yavakashandisa pazvirimwa izvi. Chibage chave kutengwa nemari inoita zvikuru makumi manomwe nemashanu emadhora emunyika kana kuti $75,000 patani roga roga. Zvimwe zvichitengwa nemari inoita zvikuru makumi manomwe zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nezvitatu nemasendi makumi mapfumbamwe kana kuti $70,263.90. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamugwani ngavasiyane necongress yeTCCC. Congress inobva kwatiri isu vanhu, inobva kupoo. Tisu tinotaura kuti tiri kuda congress. Chamisa nongwa mutakuru we matambudziko edu. Isu vanhu citizen, tisu vanhu, tisu tinoita zvatinoda nebato. Hatiti semu vanhu veZANU PF munodzvinyira vanhu, munoponda vanhu, munodzepa vanhu munosunga vanhu munoita zvinhu zvamunoda isu tiri vanhu veTPC takarongeka ibato dzva siyanai neTPC neCongress Congress inozoitwa after 2023 ndozvatiri kuda isu vote ndozvatiri kuda isu vana veshanduko ndozvatiri kuda isu vana veZimbabwe ndozvatiri kuda isu munhu wese ari kupi kwaari ndozvatiri kuda taneta nenhamo taneta nenhamo hatichadi zvezvanoenda hatichadi kuudzirwa chakachenjedza ndochakatanga muri kude kukongresa namugwadi zivai nezvenhangirikei nezvezanupiefu yenyu nemwana July moyo uri kudei weJuly moyo chii chamuri kuda kukongresa yeTPC chii chamuri kuda muda kudistroya sezvamakaita kuMDCT siyanai neTPC weJuly moyo
uri muZimbabwe wanyanya ndotoshaya kuti zvaki yachona iri kupi apa road inege irugadzirwa zvipani kusvika pachiroti irungobirwa dhiziri nevashandi vachona kunyanya vakuru vachona vachienda vainotengesa pazvipani pagrowth point mapurisa achingozviona kadai zvaki yarakata zvainoshanda unoshaya kuti hazvisi kana kutombooneka muZimbabwe tatambura nenhamo saka nhamo yacho ingapere sei uori wakanyanya kudai
mangwanani akanaka shamarari studio 7 ranechitanonoka hwande mwese anikamupedzi mazita enyu sendinodakara ngenyuzi dzechokwadi dzemuno kutitaurira zuva ngezuva eya inini hangu nyaya yangu yandaidi kuzi kutaura apa ngeyekuti pamwe urombo hwedu hungadzakira muno muZimbabwe sinzi yuti zhinji isina mabasa apo Ukraine iri kucheme kuti inode vanhu vanobatsira vanode mabasa ekubatsire kurwisana neRussia Ukraine ngaitumire ndege kuno kana kuti NATO ngaitumire ndege kuAfrica especially muZimbabwe itore UDSA inoda inode kooshanda yoenda kooshanda ikoko inini nditori umwe anhu acho toendeyo tisiko koite zvinoitwa ikweyo kuti takandogara unoona hatisi kushanda plus tiri kundofa amweni edaro kundofa ari kunana South Africa ngenyaya yekuti tiri bai tiri kupedze mabasa saka ngavauye vatotorwa kuti nezvizvarwa zvekusouth africa kwacho ikweyo zviri kuti hatina mabasa zviende ikweyo zvinoshanda ikweyo zvopuwe mari inotenga mari inoita maus dollar ngavauye unono kuafrica unoona anhu akawandisa asina mabasa unono amwe atori wefriend ngaiunze ndege uno Ukraine tikwire ndege tiende kuukraine torwisa russia ishayiwe simba zvese zvemudzvanyiriri zvaari kuita zvipere
nyanya vari kusouth africa vari kutaura kunyanya manga magona mauri mahovhoti pakungoti chamisa chamisa havangavapinde mukomana nyika isu mungu inosunungurwa nani imi muri iko kusouth africa uyai varuma dzangu tihovhota takawanda nowanikoi ndiko kuti chamisa apinde kwete kutingotaura muchingotaura muri ikoko unokusunungurirai ndiye ane muri ikoko uyai tizovhota kuno kumusha tose takawanda musangotaura makavanda muri seri kwegweni uyai kuno kumusha tihovhota tose takawanda ndatenda
makadiko vateereri vestudio 7 kusanganisira shamarari ndaida kumbotaurawo pane mumwe mata amunangagwa akanaka yaainondinetsa ndikazvinji wose vanoti vamunangagwa akanaka vanotaura vari kunze kwenyika vanodii kuvako muZimbabwe imomomo vachibatsirawo vamunangagwa kuti chii vasadonhere pasi zvavari kuita izvozvizvi kana kuti vatungamidze nyika vari pamwe chete sei vachizotaura kuti vamunangagwa akanaka ivo ari kunze kunoku chaanonge vatsvaga kunze kwenyika kunoku chii ndozvinondinetsa manje kuti vakawanda vacho vanoti vamunangagwa akanaka kwaaendeka unovabatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika chete ndo mashoko angu andingangotaura ndipajubheki zvangu apa andingataure zita
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica
Nyanzvi munezve matongere enyika dzinoti kushanya kwakaitwa nemakurukota maviri ehurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden chiratidzo chikuru kuti hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine haisi pakati penyika mbiri idzi dzoga. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken negurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakashanyira Ukraine muchinyararire vakaita musangano nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanoti kupinda munyika munorwiwa kwevakuru vakuru vaviri vehurumende yeAmerica chiratidzo chikuru kuti hondo iyi haisi pakati peRussia neUkraine asi ihondo pakati peRussia neAmerica.
Kuenda kuUkraine kwakaitwa navaBlinken, gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika reAmerica, navaLloyd Austin, gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica kana Secretary of Defense, zvinotiratidza kuti America yaakubuda pachena kuti ndiyo iri kurwisana neRussia vachishandisa Ukraine sedandaro rehondo. Tiri kuona kuti America yabuda pachena kuti iyo nedzimwe nyika shamwari dzayo dzinopfuura makumi mana dzinosanganisira nyika dziri mugungano reNATO kuti North Atlantic Treaty Organization pamwe chete nenyika dziri mugungano reEuropean Union, kuitawo dzimwe dzinonzi ma5 eyes dzinosanganisira Britain, Australia nedzimwe shamwari dzeAmerica vaakubuda pachena kuti havasi kungopira Ukraine zvombo chete asi kuti vatori nevarayiridzi vemauto kana kuti hatingati mainstructors arimo muUkraine ari kubatsira varwi veUkraine kuvafundisa kuti vangarwise sei nokukunda Russia.
Zvirango zvakatemerwa Russia zviri kushanda here, Dr. Guni?
Imwe divi tingati zvirango zvakatongerwa Russia neAmerica neshamwari dzayo zviri kusenza pashoma, nekuti tinoona kuti shamwari dzavaPutin kana kuti vazhinji vane upfumi hwakakura kwazvo vari muRussia vakatemerwa zvirango zveupfumi. Vamwe vacho vaakupokana navaPutin nekuti havachakwanisa kurarama upenyu hwavanga vachirarama, uye imwe dzimwe propati dzavo kana zvatingati zvinhu zvavo zvakatorwa kana zvakabatwa, zvinosanganisira zvikepe zvikurukuru zvemumakungwa umo anonzi mayats, mabank accounts akafrizwa, vamwe vane mapropati dzingava dzimba dzingava dzimotikari kune dzimwe nyika havachakwanisa kuenda ikoko, havachakwanisa kushandisa maproperties avo iwayo. Saka izvozvo zvinenge zviri kutsitsirira. Tinoona sekuti zvirango izvi zviri kurwadza Russia neshamwari dzayo kana nevanhu vari muRussia zvikuru kwazvo.
Pane chiratidzo chekuti Russia ingadzokera sure here mune zvairi kuita muUkraine?
Nezviri kuitwa neAmerica neshamwari dzayo, hationi vaPutin vachitsudunura musoro kana kuti pfungwa yavo panyaya yekurwisa kwavari kuita muUkraine, nekuti ndinoona sekuti vari kuno kuwest uku kunyanyanya vechiAmericans havasi kunyatsokuona donzo ravaPutin. Donzo ravaPutin nderekutora Eastern Ukraine ku the Donbas region, yonobatana neCrimea. Mukatarisa pakati peCrimea yavakatora muna 2014 neku Donbas region kune Luhansk neDonetsk region, pakati apa pane nzvimbo inonzi Mariupol, ndo chete yanga yasara ipapo. Saka vakatora Mariupol sezvavaita izvozvizvi, vaPutin vatogadzira donzo ravo nekuti ndo dambudziko guru iro reno. Saka Russia iri kuda kucreata buffer zone pakati payo penyika yayo nekunotangira NATO neshamwari dzayo.
Sekuona kwenyu, Dr. Guni, nyaya iyi ichapedzwa sei?
Onere yedu nyaya ichapera nekutaurirana, asi inotozopera chete kana vaPutin vawana chavanoti ndo chakafira vana veRussia.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mapurisa anorambidza musangano wechitungwisa Manyame Rural Residents Association nevatori venhau. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya. Kambani yePPC Zimbabwe inoti ichavhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power kuGumguza nekuColinborn kuGwanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti moswera zvakanaka.